Vamatema danda, vanonzi vasungwa pavaenda kunozvipira pakamba yemapurisa yeHarare Central, mushure mekudaidzwa kwavakaitwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino. Vamatema danda, avo vaenda kumapurisa vaine gweta ravo, vanonzi vabva vaiswa muusungwa pavasvika pakamba iyi. Gweta ravamatema danda vaDouglas Coltart vati vamatema danda vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekusafadza mapurisa pamwe nevose vanochengetedza runyararo. VaColtart vati vari kutarisira kuti vamatema danda vachamiswa pamberi pedare mangwana kana kuti nemusi wechishanu. Vatiwo mapurisa anga aine vhidhiyo inoratidza vamatema danda vachiti mudzimai wemutungamiriri wenyika mai Grace Mugabe vanofanira kusungwa sezvakamboitwa vamwe vatungamiri vesangano revakarwa hondo pavanonzi vakaburitsa gwaro raiti vamugabe vachisiya basa vape matomhu kune mumwe munhu. Mashoko akataurwa navamatema danda pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare anotevera mashoko akataurwa namai Mugabe pamuzinda webato rezanu PF masvondo mashoma adarika ekuti vamugabe vave kufanira kunongedza munhu wavachasiyira masimba. Kusungwa kwavamatema danda kwashorwa nemutauriri weMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai vaObert Gutu.
Kusungwa kwavaVictor Matema danda kunongotaridza utsinye hwechihurumende chezano chichitungamirirwa naRobert Mugabe. Tinozviziva isu kuti vamatema danda munhu ane zvivindi akabuda pachena iye kuti varwi vorusununguko anonziwo mao veterans vava kubatwa neruoko rweshure asi hurumende yokanganwa basa guru ravakaita rokurwira nyika. Nyika yedu yeZimbabwe yava chifaithdom, yava chifaithdom kana kuti chiprivate company charobert Mugabe nomudzimai wake Grace Mugabe. Izvi zvongotaridza kuti ivo vanoti vamwe ngavasungwe asi ivo vanoenda kune nyika dzavamwe zvaakaita Grace angari kuSouth Africa paweekend yapfuura iyi ndokurakasha mwana mudoko ane makore 20 kumukuvadza zvokuda kumutsemura musoro asi haana kusungwa kana kuti akatiza pausungwa. Vamwe vanenge vachitevedzera mutemo muno muZimbabwe vanonzi ngavarohwe ngavafire mumajere. Ndosaka isu veMDC inotungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai tichiti chihurumende chezanu, chihurumende cheumbavha, chihurumende chemakoronyera, chihurumende cheutsinye chinofanirwa kunge chichibiswa kubva pachigaro.
Mashoko avaGutu atsinirwa nemunyori mukuru mubato reNational People's Party rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro.
Manheruo akanaka vatereri veZimbabwe, amanisha mwari dziri kumatunhu akasiyana emuZimbabwe nekunze kwenyika. Kusungwa kwavamatema danda chinhu chisingatika chikadze isu sebato reNational People's Party. Zvinongoshowa kuti muri kana kuti yandingati pachirungu Gushungo Dynasty rakuita zvarada ratingati pashona dasva watasva bizari pahofisi ramudzviti. Mubumbiro remutemo wenyika ino yatingati constitution, freedom of choice, freedom of speech, assemble and freedom of association ikodzero dzinopiwa pamurao. Zvino kana vanhu vakusungirwa vanga vari varwi verusununguko nyaya yekuti ari kutaurawo pfungwa dzake maringe nekuti aiwaona izvi nai musharukwa, imi vamugabe marujata mukadzi wenyu uyo unongowawata, zvinosungirwa muni izvozvo? Akubva ruzhinji ruchasungirwa kakuti takondema kuti ndiyeyu marujata zvakare waenda ukadashura nekurova netambo dzemagetsi mwana wekuSouth Africa. Zvinova chinyadziso chikuru kunyika. Ndiye zvemarujata watiri kuona anodeedza varume vakuru nemazita vekutanga wovatuka sezvana zvitokotoko pamberi peruzhinji nyika yakatarisa. Handifunge kuti zvinhu zvinopa chimiro chakanaka sekunge tichitaura nyaya yaFirst Lady. Asi kana takutarisa kusungwa kwana Comrade Matema danda tinoziva kuti kuchasungwa vakawanda. Kana kutaura kwatiri kuita kuti tiri kuziva any minute kuti tichasungwa zvinongoreva kuti munyika hamuchina utongo hwegutsa ruzhinji. Munyika taakutambudzwa uye kutongwa nedutavanhu reGushungo Dynasty. Saka zvinoshungurudza zvikuru. dai tabvira nepatinogona come 2018 elections. Tivote neuwandu wedu kana tichida kuti all this madness inge tichiita come to stop. Maita enyu.
Mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika, Muzvare Linda Masarira, vanoti kusungwa kwavamatema danda kunotyora kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda muZimbabwe yakasununguka.
Kusungwa kwaitwa vamatema danda zuva ranhasi zvinonyangadza, zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichatevedzera mutemo. Mukati mebumbiro remutemo redu remuno muZimbabwe, the constitution, munhu wose anobvumirwa kutaura zvakaipa, zvakanaka uye zvakanaka nezvematongerwo enyika yatinoti freedom of expression. Vamatema danda somunhu akarwirawo nyika ino, ewo veteran, vane kodzero yekutaura kuti vamugabe nguva yavo yakwana, vachembera, vakwegura, vakufanira kuzorora. Asi kana tichiona ZANU PF iri kuenda kunosungisa vamatema danda kuti vazvidza mutungamiriri wenyika pakumuudza kuti ngaachisiyirawo vamwe utungamiriri wenyika, zvinoratidza kuti vamugabe nemudzimai wavo Grace Mugabe vava kuona nyika ino seprivate property. Vava kuona nyika ino sechinhu chavo, izvo zvatinofanirwa kuramba isu vagari vemukati menyika ino. Kusungwa kwaitwa matema danda hakusi pamutemo, hatisi kuzozvibvumira isu vechidiki. Tichasimukawo zvakare tichiitawo ruzha kuti vasungirwei nekuti hazvisi pamutemo. Tinokurudzira vemadzitare edu kuti vasatinyadzisa nekuita zvinhu zviri pamutemo vachida kufadza bato rezanu PF. Vematare ngavazive kuti vanoita zvekuti mutemo igadziriswe, mitemo irespectwe nevanhu, kwete kuti vashandise mutemo kumbunyikidza, kushungurudza vanhu vanotaura kuti vamugabe vachembera nekuti vachembera.
Mashoko aburitswa nemutauri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, anoti vamatema danda vari kushungurudzwa nemhaka yekuti vari muchikwata cheZANU PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40, havasi kuda kuti vaive varwi muhondo yerusununguko vave nechekuita pakusarudzwa kwemunhu achatora matomho kubva kuna vamugabe. Kunyange vakadzingwa muZANU PF, vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemunhu achatungamirira nyika, nekuti ndizvo zvimwe zvezvavakarwira zvokuti vasarudze munhu wavanoda kuti atungamire nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.